Vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 27, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patikatarisa pamasura patakaziva ruzhinji kuti vanhu vakanyorosa kuguta vanga vakusvika ku6 million. Uye komishini ichange ichizozivisawo ruzhinji maererano neplani kana strategy yatinayo kuti zvirerukira vanogara kuzvikodziri kure.
Vanhu mamiriyoni matanhatu vonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino. Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, nezuro vakapeta rwendo rwavo rwemazuva mashanu kuNamibia neKenya.
Kana tikanguva yekuti temasidei tinotoona kuti izvi zvapa maoko edu kuti tigone kudifenda. Ezvikesi tichitaura izvozvi nasi kune masidei takatotadza kunyora maexams last year kunyaya yekuti vanga vasina kubhadhara fee.
Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheNUST vamboramwa kuita zvidzidzo mushure mekumbowedzerwa kwemari yedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, inoti vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vanyoresa kuvhota nyika yose musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu. Pasi pemutemo, vanhu vachavhota gore rinonde vaya vanenge vanyoresa kwapera mazuva maviri mushure mekuziviswa kwezuva rekuvhota nemutungamiri wenyika. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mutauri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino.
Uye zvekare patikatarisa pamasura patakaziva ruzhinji kuti vanhu vakanyoresa kuvhota vanga vakusvika ku6 million. Uye komishini ichange ichizozivisawo ruzhinji maererano neplani kana strategy yatinayo kuti zvirerukira vanogara kunzvimbo dziri kure.
VaMangwana vanoti bazi ravo richafambira vanhu munzvimbo dziri kure nekure kunyoresa kuvhota. Vati pari zvino pane nzvimbo 93 kana kuti 73 dziri kunyoreswa kumatunhu makuru nemadiki.
Tungatasa vanhu vanogara kuna Nachikombezi vari 150 kilometers away from Chirenje nevanzvimbo ine registration district office. So commission tazozivisawo ruzhinji kuti chake tichifambisa sei takatarisana nesarudzo dzekwa muna 2023. Tichazivisawo ruzhinji munguva diki inotevera maererano neurongwa hwacho ihwohwo kunoenderana nekukurerutsira vanhu vakawanda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Commission ino icharamba ichinyoresa vanhu kuvhota sezvayagara ichiita ku73 maofisis ayo anova 3 nemaprovinsi 63 emadistrict.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAustin Lovu vanotiwo vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvinomwe vakanyoresa kuvhota kubva muswa 1 chikumi 2022 kusvika pari zvino zvichienzaniswa nekumashure. VaLovu vanoti uwandu uhu hwakakonzerwa nekuwaniswa zvitupa kwevanhu pachena munzvimbo dzavanogara. Vati pavakatanga kufambira vachinyoresa vanhu kuvhota, vashoma vakanyoresa sezvo vainge vasina zvitupa. Chimwe chiri kuita kuti vanhu vanyorese kuvhota zviri nyore kubatsirwawo nezvekufambisa nevezvematongerwo enyika kuenda kunonyoresa kuvhota. Mumwe akabatsirwa kuenda kunotora gwaro rekuzvarwa, chitupa nekunyoresa kuvhota muchinoi ndiva munashe chivavaya vekumakonde. Vachivavaya avo varamba kudoma zita rebato ravo vanoti vanofara kuti kunyange sarudzo dzikapera vachasara vave nechitupa chavanga vasina.
Chiri kundifadza ndechekuti ndakwanisa magwaro ekuzvaro, chitupa nekunyoresa kuvhota mahara, izvo zvandanga ndisingakwanise kuwana ndegani kozi zvinenge zvichinetsa. Kunyange ndikavhotera hapana chandinobva, uye ndichasara ndiine chitupa chandichashandisa kweupenyu hwese.
VaLovu vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vabatsirwe nezvekufambisa kuenda kunonyoresa kuvhota nevezvematongerwo enyika.
Zimbabwe Electoral Commission hai investigate kuti munhu auya atakurwa nani, ichatoda kuona kuti munhu arejista here. Ndo chinhu chikuru, but what is important is munhu auya here nemari, requirements anodiwa, chitupa chako, proof of residence and then tokurejista.
sarudzo dzakaitwa muna 2018 vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvishanu zvine mazana manomwe nezvitanhatu kana kuti 5,685,706 ndivo vainge vanyoresa kuvhota. Vheki inoti vanhu vanokwanisa kuona kuti vakanyoresa here kuvhota nekudzvaya nhamba dzinoti 3,6,5# panhare mbozha yeNet1. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vakuru vezvikoro zvevana vakaremara pamwe nevabereki vana ava vari kuchema chema kuti kushayikwa kwechikafu chakakwana nezvikwanisiro zvedzidzo zvakaita semabhuku ekuverenga nekunyorera eBraille zviri kutyora kodzero yevana yekudzidza. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa pachikoro chevana vasingaoni chekapota nevamiriri vedare reSenate kwaMuto vanodzidzisa pachikoro apa pamwe nezvimwe zvakaita seHenry Mari Chematsi vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro semichina yekunzwa kunoita kuti vasabudirire muzvidzidzo zvavo zvichienzaniswa nevana vasina kuremara. Mumwe wevatungamiriri vechikoro chekapota sekondari amai Ethel Mudhuze vakati vana havasi kudzidza zvakanaka nekuda kwekushomeka kwechikafu.
Kana vana vakashayiwa chikafu tinoona sekuti zvinoafekta kuti vana havaconcentrate muchikoro, saka in the end havavi nehanya nokunyanya kuverenga, vanenge vachingorwadziwa vachingofunga nzara yavo yavanayo. Dzimwe nguri chinoshayikwa zvokudaro zvekuti dzimwe nguri vanotozodyaya vanokwanzoti lapa ndilanjinesapa zvangobatanidzwa pamwe chete.
Vakati vari kushayiwa zvikafu zvakaita semupunga, upfu, shuga, mafuta ekubikisa pamwe neusavi vachiti havasi kubatsirwa nehurumende, izvo zviri kuita kuti vana pamwe vangodya chikafu kaviri chete pazuva. Izvi zvakatsinirwawo nemukuru wechikoro chepasi pachikoro ichi vaMishek Gono.
Kukuda chite kana ticha akasatanangura iye achianza bhuku repris ivo vakazosara voga hakuna kukwanisa kuzviverengera kakuzvinyorera kuti kudini nava kuti ivo vanorava vachishandisa mavoko. Saka kapasina Braille pachiva neprint there's nothing kwavari vanava. Zvino kapasina Braille paper there is a barrier papo mukuverenga kwachona nokusata kudzidza vari voga.
Vezvikoro izvi vanoti vanondararama nerubatsiro runobva kukereke yeReformed Church in Zimbabwe RCZ iyo yavati iri kutatarika kuwana mari sezvo vachiraramawo nezvipo. Senator vaIshmael Joe avo vasingaoniwo vakati vakatambira zvichemo zvakawanda pamusangano uyu vakavimbisa kuzvipira kudare nehurumende.
Asi tichaedza kuti izvo nyaya dzacho idzodzo tidini tidzisimudze nemarelevant authorities especially maministries. Uko tichaedza kuti titaure nemadonors anenge achishanda muarea muno, chataura nevekulocal government kwana provincial development coordinator kuti tinzwe kuti ma agencies anenge achishanda muno mumasvingo vaextende hand kuvanhu vekumakombo pazvichemo zvavaisa.
Mubereki Mbuya Chikwature vati vari kunetsikana nekubhadhara mari dzechikoro sezvo hurumende iri kusiya vanavo pazvirongwa zvakaita seBIM uyezve havana makiriniki ekuti vanavo varapwe kana vachinge varwara vari pachikoro.
Yokuti chikoro musha wakaita kuuno unozvinzwa here welfare unofanira kufanikiri best pano kwete Zimuto vana kana varwara zvino pari zviri izvozvi hatina tototi hatina chini.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hurumende ine zvirongwa zvekubatsira zvikoro izvi uye vari kukurudzira vemasangano akazvimirira kuti vaisewo ruoko nekubatsira zvikoro izvi.
Asi ava vakaremara kunyanyanyanya ava isu sebazi reprimary nesecondary education tine mabrela atinovapa through department redu rinonzi special needs and welfare and psychological services ratinovapa mabrela. Uye vamwe vacho kana tichikwanisawo sehurumende kana mari yacho iripo zviwanikwa zviripo tinobva tavapawo futi nemawheelchair acho kuti vakwanisewo kufamba zvakanaka. asi tinenge chitoko rudziro kuti pane vaya vanotinoti vari mu private sector vanokwanisa kunge vachitibatsira sehurumende kuti tauyawo nema wheelchair, tauyawo ne braille.
Vamwe vana vari pazvikoro izvi vasope vanoda mafuta ekuti vasabatwe nechirwere chegomarara, vamwewo vanodawo ma wheelchair sezvo vasingakwanisi kufamba. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, nezuro vakapeta rwendo rwavo rwemazuva matatu kuKenya, mushure mekushanyirawo Namibia. Mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto nemudzimai wavo amai Rachel Ruto nevamwe vakuru vehurumende ndivo vakaperekedza amai Biden kubva panhandare yendege yeJomo Kenyatta International Airport. Vari muKenya, amai Biden vanonzi vakataura nezvenzira dzekupedza matambudziko enzara akonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kukurudzira kodzero dzemadzimai nekusimudzira mabasa avo. Vakaitawo musangano nevari kushanda nehurumende pahomwe yekubatsira vanorarama nechirwere cheHIV yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFA. Mukuzeya nezverwendo rwaamai Biden urwu, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Kushanya uku kushanya kukuru chaizvo, pamwe chete nokuratidza pasi rose chido cheAmerica kuAfrica. Rwendo rwavo rwanga rwuri rwokututsira chinango chavaBiden pavakadaidza vatungamiriri veAfrica uno kuAmerica vachizovatsanangurira rudo rwaAmerica kuAfrica pamwe chete nokusaina zvibvumirano zvakawanda. Saka amai Biden vati aiwa chiregai ndisimuke ndomene ndiende kunzvimbo dzimwe dzomuAfrica dzine matambudziko akakura zvikuru sokuKenya kudunhu ravainda risati ranaya mvura kwamakore mashanu. Variko vachikumbira rubetsero panyika dzakasiyana siyana dzinokwanisa kuti vakwanisewo kubetsera dunhu iroro, pamwe chete nokutaura kuti America haingaiti iyo yoga, inoita zvinhu zvakawanda sokuzama kwairi kuita kubetsera Ukraine, pamwe chete nokuTurkey kwakaitika earthquake America iriko zveichibetsera kuAfrica kuenda kwavaita ivo mai Biden. Izvi zvinhu zvinokosha chaizvo nokuti hatizvivo oni zvichiitwa nenyika dzakaita sana China, hatizvivoni zvichiitwa nenyika dzakaita sana Russia.
Chii zvingaitwewo nenyika dzakadai seZimbabwe kuti vawanewo vachiwana kushanyirwa nemakurukota kana kuti nhumwa dzepamusoro dzakadai saamai Joe Biden? Tichiona kuti vanga vari kutarisa zvakare nyaya dzevechidiki nenyaya dzemadzimai, Zimbabwe ingawanewo cheruviri here mukushanya kwakadai?
Ingangowana cheuviri mukushanya kwakadai vachi vaongorori vanozoongororawo nzvimbo dzese dzingava dzina matambudziko, asi Zimbabwe inoziva zvaingakwanisa kuti iite kuti izowanawo vashanyi vakaita sana mai Biden kana vamwe vomuhurumende dzakasiyana siyana. Pana vamwe vati vakambouya mai Yellen pachikwama cheAmerica vakadarika zveZimbabwe napamusoro vachienda kuZambia, zvirongwa zvokuti vazovhizirwavo vakazvibudzwa kuti gadzirisai matongero amunoita nyika, gadzirisai nyaya dzesarudzo dzisava dzimwe dzokuti kune vanorovana, kune vanotukana, kune vanourayana, kune vanosungana, kuti tigozokwanisavo kuonererwa panyika pano nezvinhu zvakanaka muZimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mukomana nemakore gumi nemanomwe wepaHamilton High School kuBulawayo ari kupomerwa mhosva yekuuraya mumwe wake. Mwana wechikoro ane makore gumi nematanhatu, Wayne Ndlovu, amiswa pamberi pedare nhasi akanzi azodzoka kudare musi wa9 kurume. Nyakupomerwa mhosva yekuponda haakwanise kutaurwa nezita rake nekuti achiri mwana mudiki, asi anonzi akauraya Wayne nebanga musi wa13 kukadzi vachirwa kwakare kuBulawayo. Mutungamiri wesangano revadzidzi pachikoro cheNational University of Science and Technology kana kuti NAST vamuzwenkosi Sigidi vanoti vakuru vepachikoro apa vazotenda kusawedzera mari yedzidzo kubva pamazana matatu nemakumi maviri kuAmerica kana kuti US$320 kusvika pamazana manomwe nemakumi maviri kana kuti US$720 mushure mekunge vatanga kuramwa kuita zvidzidzo nekuronga kuendesa vakuru vechikoro ichi kumatare. Mapurisa anonza aswera akakomba chikoro ichi achiti anga achida kudzivirira mirizhonga. Ngatinzwei vasigidi vachitaura.
Thank you very much, ladies and gentlemen. My name is Muzwenko Sigidi Moyo, SRC President. Would love to thank you all that stood in solidarity.
Tinotenda vese vamira nesu pakuratidzira kwataswera tichiita, asi mari yanga yakwidzwa yazodzikiswa.
Has been removed.
Mutungamiri wesangano rinomiririra vadzidzi paNAST reSRC vamuzwenkosi Sigidi nevamwe vavo vari paNAST kuBulawayo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi nyika yese reZinasu vaBenoni Ncube kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Zvaitika ndezvekuti university yabudisa statement yekukwidza fees zvinofanana nezvava zvishiri zviri kuzvivet. Saka tatoona kuti hapana options because tiri kutanga gore, saka tisarekera nasi tichitosegadhisa mafees akadaro. Mainvestimamu ese ari kutevera. Pana svika nguva yekuti semastudent tinotoona kuti izvi zvapa maoko edu kuti tigone kudifenda education. Tichitaura izvozvi nasi kune mastudents akatotadza kunyora maexams last year kuti vange vasina kubhadhara fees. Saka kutoenderera mberi ichikwidza usati vagadzirisa nyaya iyoyo zvinotonetsa. Ndosaka tikatoti SRC itodifenda mastudents kutovhara chikoro kana chinetsa, because kana chikoro chisingatosapoti mastudents kuti adzidze hapasina purpose yechikoro pakadaro.
Tanzwawo kuti makwanisa kuti parongwe musangano wazoita kuti nyaya yacho igadziriswe idzoserwe payanga iri, zvaafamba mushe here izvi?
Pari zvino SRC yakonfirma kuti administration yavhuma kuti iri kudzokera, but hatisi kudzokera kumashure until tatoona statement iri kutotaura yatodhinda kubva kumaofisi kutoza kuti zvipo zvinozoitika sometime nekuti zvinokonzi yadzokera but hasina kudzokera. But tarangomirira kuti tione statement iri kutobva kuna registra kana vice chancellor yekutokonfirma kuti zvatachiurirana ndizvo.
Kana zvikasafamba sekutaura kwavari kuita kuti zvafamba uku, matanho amungatore ndaapi sevadzidzi?
Maoptions edu atinawo mashoma zviri sematudent, ndeyekungoti toamplifya zvinofuura zvatazaitika nhasi. Kuti hatina choice but patobudzokera ikoko tochinja approach yedu, but approach inenge ine same idea. Idea inenge iri yekuti moratidzira kuti hatina option but tida kugara kuchikoro chidzika. Ende zvaitika nhasi ndezvekutanga. Kana fees isina kudzika hatina plani, tinoendera mberi nezvaita nhasi toita kuti zvinyatsoonekwa kuti zvatiri kutaura zvitori serious.
Avo vange vari mutungamiri wesangano rinomiririra vadzidzi nyika yese reZinasu vaBenoni Ncube vachitaura parunare vari kuBulawayo neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzvoto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tiri panyaya yekunasti iyoyo yevadzidzi vanga vachiramwa zvidzidzo nekuda kwekukwidzwa kwemari. Taonawo mubepanhau resite vachitaura kuti mukuru wezvekuburitswa kwemashoko pachikoro ichochi cheNAST vaTabani Mpofu vatenda kuti kudzikisa mari yechikoro. Gurukota rinoona nezvemari, muzvinafundo Mutuli Ncube, vakaudza vadzidzi kuBulawayo svondo rakapera kuti vari kuronga kuti vachitange kubatsira vadzidzi nemari kana kuti magrants zvavakapedzisira kuyambira 2006. Asi munguva dzose dzavanotaura mudare reparamende, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vanogara vachiti mari iri kubhadharwa mumayunivhesiti emuZimbabwe ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemamwe ekuchamhembe kweAfrica. Tochimbotarisawo zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuNigeria akamanikidzwa kupindira pane imwe nzvimbo yekuvhotera nezuro. Mushure mekunge vamwe varume 15 vainyepera kunengo dzesangano rinoona nezvesarudzo vapinda paivhoterwa nechisimba vakarwisa vaimirira mapato ari kukwikwidza musarudzo nemapanga netsvimbo. Vanhu mamiriyoni makumi mapfumbamwe ndivo vakanyoresa kuvhota musarudzo idzi. National Electoral Commission yatanga kuzivisa zviri kubuda musarudzo idzi. Italy inoti vanhu 62 kusanganisira vana 12 vafa kusvika pari zvino mushure mekunyura kwechikepe chavange vakakwira. Vanhu 70 vakapona mushure mekubatsirwa uye vamwe vakakwanisa kutigidha kusvika kumahombekombe kwenyanza mudunhu reCalabria. Vanhu vari pakati pezana nemakumi mashanu kusvika mazana maviri vari kufungidzirwa kuti vaive vari muchikepe ichi uye vakawanda vanonzi vaibva kuPakistan neAfghanistan. Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization rakabatana nemasangano anoti UNICEF, UNFPA, World Bank Group neUNDESA iri kuratidza kuti pasi rose kunyangwe huwandu hwemadzimai ari kufa achisununguka kana kuti achangosununguka huri kudzika, huwandu hwacho haukwanise kuti donzo reUnited Nations kana kuti Sustainable Development Goals SDG rekudzikisa huwandu hwemadzimai anofa nezvirwere kana kuti matambudziko anorapika vaine pamuviri rizadzikiswe. Gwaro rakaburitswa nemasangano aya rinonzi Trends in Maternal Mortality 2000 to 2020 rinoburitsa pachena kuti kusvika muna 2030 kutadza kugadzirisa dambudziko pasi rose kuchapa kuti madzimai anosvika miriyoni imwe chete arasikirwe neupenyu kusanganisirawo nemuZimbabwe. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Waro idzva iri rinoti muZimbabwe muna 2000 huwandu hwemadzimai aifa achisununguka kana kuti achangosununguka wainge huri mazana matatu nemakumi masere nevasere 388. Muna 2005 wainge hwakwira kusvika pamazana mashanu nemakumi matatu nematatu 533. Muna 2010 wainge hwasvika pamazana matanhatu negumi nemasere kana kuti 618. Muna 2015 hwakadzika kusvika pamazana mana nevasere 408. Kwochizoti muna 2020 wakadzikawo kusvika pamazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 357. Mukuru wesangano reWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti zvinhu zvakadai hazvitofaniri kuitika nokuti kana mudzimai abata pamuviri hazvireve kuti atove murwere.
Pane mutemo wakaiswa wokuti pakusununguka madzimai vanogona kusununguka pachena, asi dzimwe nguva pane pamwe pavanobvisa mari, dzimwe nguva vanogona kutonzi mwana gavatange vaende kusikani kunotariswa. Munguva zhinji tinoona makani anenge akafa emupatara chemuhurumende, vanhu vozofanira kuenda kunotorwa makani kumaprivate kunova kunoburitsawo zvakare mari. Saka pane zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti madzimai vasasunungukire muhospital zvinove zvinogona konzera kufa kwemadzimai vachisununguka.
Ongororo iyi inotarisa madzimai anofa pamadzimai churu chimwe chete anenge achisununguka mwana kana kuti anofa kwapera mazuva makumi mana nemaviri asununguka. Muna 2020 zvinonzi pasi rose madzimai zviuru mazana maviri nemakumi masere nemanomwe kana kuti 287,000 vakafa chisununguka. Muna 2000 madzimai ainge afa ainge ari zviuru mazana mana nemakumi mana nematanhatu kana kuti 446,000. World Health Organization inoti madzimai akawanda ari kufa ari munyika dzemuAmerica munove ndimo mune urombo hwakanyanya. Zvikamu makumi nomwe kubva muzana kana kuti 70% zvemadzimai ari kufa achisununguka pasi rose ari muAfrica. Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripano Nyanga vanoti nyaya yekurudziro yekuti vanhu vagare kudzimba nekuda kwechirwere cheCovid-19 kubva mugore ra2020 kwakawedzerawo dambudziko rekufa kwemadzimai ainge akazvitakura.
Vakadzi vazhinji vaitambudzika kuenda kuzvipatara nenhau yemalockdown nekutadza kufamba zvakanaka mumigwagwa nekudezvinokuye zvakare kuti kuzvipatara vanhu vanyaya kufokasana kana kutarisana nenhau dzeCovid vasingatarisi zvimwe zvirwere. Saka zvakaita kuti nhau dzematernal mortality vakadzi vanofa vari pakuda kuzvibatsira kana pakusununguka vati wandei.
Vaendera mberi vachiti madzimai akawanda akakundikana kunyoresa pamuviri pavo. Dr. Chiripanyanga vakurudzirawo madzimai akambosununguka neoperation kuti vanosunungukira kuzvipatara kune zvose zvinoshandiswa pakuita basa iri.
Kana wakamboitwa operation wakamboitwa seizure tinokurudzira kuti chimboenda unoonekwa nachiremba usunungukire zvakare muma central hospitals.
Imwe nyanzvi yeutano Dr. Michael Tinotenda Simemeza vatsinirawo vachidomawo zvimwe zvinokonzera kufa kwemadzimai achisununguka.
Rasa ropa maningi, kuteura ropa maningi especially patinenge tichizvarisa paya kana kuti panenge pachizvarawo mwana. Zvinoreva kuti unenge warasa ropa maningi inge zviri dangerous. It's a medical emergency inotoda kuti munhu tistope bleeding uyezve munhu apiwe rimwe ropa ararame.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati havasati vaverenga gwaro rakanyorwa neWorld Health Organization uye vavimbisa kuti vachazotaura nezvazvo kana vambopedza kuongorora gwaro iroro. Nyaya yekushomika kwavana nyamukuta nemakirinika ndechimwe chikonzero chiri kunzi chiri kupa kuti madzimai arasikirwe neupenyu achisununguka. Sangano reUNFPA pamwe chete nesangano reWorld Health Organization vane chinangwa chekuti mudzimai wese zvake pasi rino akwanise kusununguka mwana wake zvine utano, nokuti utano hwakanaka ikodzero yemudzimai wese, zvinova zvinhu zvakanyorwa mumabumbiro emitemo yenyika dzakawanda kusanganisa Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimitse.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nasina 8 PM tiri kutarisa kutanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba kuita vemapato ezvematongerwo enyika kubva zvakuitwa Government Gazette paro rekutarwa kwemiganhu yekuvhota kana kuti Daily Nation Report. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu mamiriyoni matanhatu vonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino. Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, nezuro vakapeta rwendo rwavo rwemazuva mashanu kuNamibia neKenya. Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheNUST vomboramwa kuita zvezvidzidzo mushure mekumbowedzerwa kwemari yedzidzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC, ndokusiyai na Plaxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithatheleli thuba lokubonga u-Evans Sininga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona.